akawana rubatsiro rwozekera kumusha takatengerwa ma ticket andiziva angu vamwe vanhu futi vari muno Bucharest because vanhu vangori mumagroups akangosiyana siyana but vanhu vandinawo munhu yese ane ticket rwekudzokera kumba.
Matiketi aya akatengwa nani?
Matiketi akatengwa na ambassador vari kuGermany.
Muchasimuka kubva imomo Bucharest rini?
Saa 14 on Monday ndobatobva kuBucharest chitsika kuZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kudarika border muchibva kuUkraine zvakafamba sei?
Kudarika border vanhu vangori nenyaya dzakasiyana siyana but generally speaking zvasiri nyore kudarika paborder because munhu wese angatry kupfuura paborder. Nditoni shamwari yangu watinayo panapa akatokwara ruoko achifanira kuti itwa stagery so I can't say zvazviri simple zvazviri simple it was not easy.
Ko vabereki kumusha vari kuti chii pari zvino?
Vabereki kumusha vari kutongoti kana pasina like kana pasina way yekuti ucontaine chikoro ikoko izvezvi then hapana reason yekuti urambe uri iko but kana uchikwanisa kuwana another opportunity because havasida kuti ungodzoka futi kuZimbabwe and ungoita standard ungotanga ngotsvaka tsvaka some place but vanhu vakambotraya kuitize vakati tsvagai maschools kana uchikwanisa kucontinue nechikoro and wakaona chikoro chakangofanana neUkraine in terms of mafees fees training but mafees wakwanisa kuwana place ikoko it's okay for you to go there. Varingotrust our decision basically but they're saying come back home kana ikoko kusiri safe.
Makakwanisa kubuda nematsamba enyu echikoro here?
International medicine third year saka panyaya yemabooks mabooks hapana mabooks akatsvagurwa vanhu vakatongobuda nemasecho nechichi because paunosvika paboda pacho you could walk makilometers asvikana 10 saka it was not possible for you to carry my books and medicine my home or home benefits and my transcripts every ekchikoro apana kana one wanduzi ani my transcripts saka ndo shero process ya kutrasa ya kuenda kune ime chikoro it's even harder saka basically apana tika tapona chikoro
kiri papo iwe shuwiro yako ndeye
shuwiro yangu ndeye kuti government yedu ya Zimbabwe kana ndeye tibetere kuti kwanza ndase ku continue ni chikoro instead yekuti vangu tichi tai tichofana tokunza ikumba because patongosvika kuZimbabwe chi nyaya yacho methods anenge in our own hands we still need to find chikoro kwekuenda nechichi shuwiro yangu iri pakuti government yatibetsere pakuvanda zvimwe chikoro nema alternative options kana tichikwanisa kuzvino continue kuZimbabwe kuti vanogona kutipa exam for something so that atitangi dzeekuchona zvonzaiwa vanhu veukraine achidzidzidzi degree in maybe my 12 or kwanza kusesa kana ma exam kuti vanhu vanzokera muma respective classes out pane vanhu vangu vari muma 5th year vanhu vangu vari muma 6th year like final year angatosara 2 months kuti anyore final exam right saka you know you can only imagine.